ichokwadi chakataura Major General Douglas Nyika Yaramba. Ichokwadi asi icho takagara kare isisu vari Movement for Democratic Change takagara tichitaura kwemakore kubvira kuamba kwatakaita party yedu. Takati isisu upfumi hwemuZimbabwe kana dai mukaedza zviti kana paine corruption uri urimo muhurumende unobhabhatidzwa nevakuru vemuhurumende hakuna nyika kwainoenda. Saka Major General Douglas Nyika Yaramba wataura chinhu chatifadza isisu vemovement for democratic change uyezve ruzhinji rwevanhu vari muno muZimbabwe.
Chii chikuru chamungati chakufadzai pamashoko a Major General Nyika Yaramba?
Chatifadza ndechekuti isisu taiziva kuti mumauto mune nyanzvi, nyanzvi dzinoona muonero wakafanana neruzhinji rwevanhu muZimbabwe. Asi taiziva kuti nyanzvi idzi dzakadzvinyirirwa nepamusana pekuti hatisi kubvumidzwa kutaura sekuziva kwavo nebato rezanu PF. Kubuda pachena kwaita Major General Douglas Nyika Yaramba, tabva taziva isusu kuti chekutanga mauto edu emuZimbabwe aakutaura akarerekera kuvanhu vazhinji vemuZimbabwe.
Asi munoona here pachitorwa matano kumisa uori?
Hurumende iripo inotungamirwa naRobert Mugabe haitereri mashoko anotaurwa neupi zvake munhu. Saka Major General Nyika Yaramba anofanira kuziziva kuti nekutaura kwake kwakanaka, kunodadisa, kunofadza, nepamusana pekuti wanyura ivo vari muhurumende muhori havachakwanisi kudaira. Solution iripo ndeyekuti kana sarudzo dzaiitwa muna 2018, ivo mauto edu ari professional iwaya anofanira kuita facilitate kuti handover netakeover yepower kune party inenge yahwina yoitwa smoothly.